Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 3, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo mangwana kuti vatungamire nyika kwemamwe makore mashanu. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa vari kukurumidza kumedza kutsenga kuchada nekuti munyika muchine gakava pasarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri akamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo kuNational Sports Stadium muHarare mangwana kuti vatungamire kwemamwe makore mashanu. Kunyange hazvo sarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuuya asi vamwe vane chitsama havasi kuuya zvinonzi zvinoratidza kuti kusatambirwa zvakanaka kwesarudzo idzi kunogona kunge kopa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika. Vatungamiri vadzivisa kuti vari kuuya vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelipe Nyusi vekuMozambique uye vaFelix Tshisekedi vekuDRC. Vasiri kutarisirwa kuuya uye vatotumira mashoko kuti havasi kuuya vanosanganisira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan uye mutungamiri wenyika yeKenya anga akokwawo vaWilliam Ruto. Mutungamiri webato reSisi vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuti vaone kuti munyika maitwa nhaurirano vasati vakurumidza kunotora mhiko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chatifana kuitwa ndechekuti munyika munofanira kugadziriswa nyaya yekuti mune misarudzo dziri pamutemo uye dziri pachendo dzinobva muchirika namunhu wese. Asi kuti isvike ikoko vanoda kuti pachiva ukuru werengedza pfungwa dzedu vese vari munyaya iyi tichibatsirwa neSADC, tichibatsirwa neAU, tichibatsirwa nedzimwe tsangwari dzedu dzenyika kuti tive nekuyanana panyaya yemaoniro esarudzo dzakabuda kuti tibudise chinhu chimwe chese chinoita kuti nyika ino ive ichiremerera. Nyika ino haigone kuita zvinhu fashiyes kana kuti makore mashanu nekutambudzika. Ichio chinhu chandakataura ndechatakutaura kuti kutende mberi ndopatsara pachinhano chokuti tapedza izvi takuchienda mberi nekuonesana kuti zvinoda kugadzirwa ndezvipi uye zvinogadzirwa nani uye rini.
Asi mambo wotaura here neveSADC nevamwe kuti vabatsire kuti nhaurirano dzamuri kutaura idzi dziitwe, zviri kufamba sei ipapo?
Zvose tatopedza muchaona kuti isu takagogwa mikova yose yeSADC tapinda mumakoni ese emagedhe ese emuAfrica. Vakuru vese vakatonzwa vaziva nyaya iyi. Tokutaura kuti chinoda kuipa munyika muno zvino zvese zvinonhandirirwa kuitwa zvekuti pazoitwa mutambo woda kuitwa mangwana uyo namunangagwa hako kumhanya wachienda hacho chiripo nekuti zvinhu izvi zvinotoda kuti zvichitoonesanwa nekuti hazvisi kuzogadziriswa sedii nechete hazvisi kuzogadziriswa nekumhanyirira zvinhu zvichagadziriswa nekugadzikana vanhu vachionesana kuti nyika hasi nechete kana bika rimwe chete kugadzira zvinhu zvinoita kuti munhu wese ange aitaizo nepfumbidzo vanhu vakwanise kudzoka munyika nyika itange kufamba zvakanaka titange kuva nemaindastiri anoshanda titange kuva nezvipatara zvine mushonga titange kuva nezvikoro zvinogara zvakanaka vanhu vachikondera mari neutano vanhu vachikwanisawo kuenda vana vechikoro pasina matambudziko emaschool fees zvese izvi zvinogadziriswa kana nyika ichinge yagadzikana pamatongerwo ayo neutungamiri hwayo.
Takanzwawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti vari kunetsekana zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe. Muri kumboita hurukuro here neUnited Nations?
Chaizvo mashoko edu ari kusvika ikoko tinemitsetse inosvika ikoko nenhaurirano nemashoko atinogovana nekuchinjana maererano nenyaya dziri kuitika idzi.
Asi takanzwawo vamunangagwa vachiyambira kuti vanopikisa vakada kuratidzira vanoitwa kanyama kanyama.
Uko kwangu kwakutaurawo kambe unoda kuti zvionetsa kazhinji kana munhu achinge abva musarudzo vanhu vanofanira kunge vachikorokotedzana kwete kunge vachipfumhana uroyi kana kutiretenana ipapa akanda kuti vanhu vari tinokutendai kwete kuti unoti iwewe wabva musarudzo unotaura kuti ndichabata munhu zvakati hazvizi nemangoromera izvi nyika yedu mangoromera takaita dambudziko resarudzo dzinokonzera kupokana dzinembongambonga uye dzina kufamba zvakanaka zvinodzikana nomunhu wese ndesaka chaikukoti takati hai hatidi kupedza nguva tichienda kunyaya yematongerwo enyika iri pachina yaonekemunhu wese tonotsvaga zvemunhu mutongogara mumaindia ese asi hatadi mutongogara apa panotongoda kuzikana kudzigara hagoni kupinda apa maenzaniso uripo watotaura sadhadhi maenzaniso uripo ehi yataura maenzaniso uripo vana vezimbabwe vataura kuti ii dzinoda kunge dziri sarudzo dziri pachina uye dzakanaka ingwezvo.
Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yenhaurirano iri kutaurwa navaChamisa.
You might want to know kuti mukuru wenyika akatopa indication yekuti Pollard as an institution for reuniting losers and winners remains. So really it's up to Chamisa to embrace that goodwill, to stretch his hand out, or to continue to snub, in which case he ends up with the everything. Nyaya peace, aisi nyaya nande. Now my examples on the continent are not that the chief but chief made kana nyika ichinge isina runyararo. Now and it but also the liberation movement in Ovira conflict and what conflict does to a society. I think we are the best professors in terms of teaching peace and the need to preserve it. It's unlawfully unconstitutional for anyone to mull even the idea of causing a democratic upset through collective action. Join us the 2 years and I think that it's not provided for in our country.
Ask us that PF Kukaya Kaitwa Vacharam.
Hakuna kuu yakaitwa because the civilian authority remains in place. There was no overturning of the state. There was no overturning of government. Which is why you see the elected governing party still in power.
Ko panyaya yekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaCharamba mukatodza kuti urongwa hunenge huchifamba sei?
Vanhu PF, the party yemutemo, we can't be seen to be the party that undermines the very constitution to which it was party to its drafting. Mutemo wedu unoti kana maresults maelections aanaunziwa particularly paya maresults epresidential tinofanira kupa mukana wemazuva manomwe kuitira kuti vane nhunha dzavo vanoda kuenda kumatare vawane mukana wachona iwoyo. Kana vaenda kumatare within the 7 days which are provided for at law, then vematare vopinda wedu votonga tonzwa kuti vanoti kudii. Kana 7 days dzikapfuura pasina aenda kumatare tobva tati nzira yachi nzira igumbu tobva taprofida kuita chii inauguration yemukuru wenyika.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaJoy Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nhengo yechidiki yebato CCC vaombera inhende vanonzi vakapambwa muHarare vakaitwa kafira mberi ndokunokandwa musango rekumapinga kumashonaland west. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weCCC kubazi revechidiki vaSakozi Chuma kuti tinzwe zvakaitika.
Akatorwa nezuro kwaanga ari kunzvimbo yeJozodia akanorohwa zvakaipisisa nevatinofukira kudzinga vanhengo dzani PF kana kuti mastate agents. So nhende akazowanikwa kunonzi kumapinga kuchienda kuchinoiko ndopa akanosiya araswa uye akarohwa akakuvara.
Pari zvino ari kupi?
Pari zvino ari muhospital paari kurapwa.
Pane vakaonekwa here vachimupamba zvakafamba sei chaizvo pane zvamuri kunzwa?
Pari zvino takita wana tsananguti kuti vakamupamba ndeanani asi kuti information yatinayo ndeyekuti iye akatorwa aine umwe anga naye anonzi Samuel Mukusani. So mafoni avo akatorwa asi atakwanisa kuti tibatane nawo zvekuti ndizvo zvakawanda asi kunge akakwanisa kuti tivamubatsire information yatinayo ndeyekuti ari zvinhu pachipatara uye ari kunzi akaindikitwa zvinhu zviri poisonous uye akakuvara zvakaipisisa.
Nyaya iyi yamhangarwa here kumapurisa uye vari kuti kudii?
Nyaya asati taziva kuti yamhangarwa here asi sezvatinoita pamakesi ose akatasiwaya tinoenda kumapurisa kunomhangara. Ndoziva kumashure tinovangoshinjiwei vakatorwa kusanganisira muzvare Johana Mumbira naSisi Yachimbiri. State yekutanga yatinoita kutozivisa mapurisa.
Tichitarisa kune minhengo dzebato reCCC zvinhu zvakanyatsogadzikana here munyika umu? Zviri kufamba sei?
Chandingangotaura mukoma Blessing ndechekuti zvinhu kubva zvatabva kumaelections kana kubva zvatanga nyaya dzemaelections build up yekuenda kumaelections uye zuva remaelections uye post elections tabva kumaelections nazvina kumira zvakanaka. Makaona kumashure uko tine vamwe vatsigiri vedu vakatourawa then makaona futi musi wemaelections ne nhengo dzenu especially kumaruwa dzaityirwa dzaitorohwa tozotiwa after elections tovazhinji nhengo dzedu havasi kurara mumba havasi kugara mudzimba vasi kugara mumasango vari kugara vakawanda nekuti vari kuvhiniwa ndisatiofungidzira kuti mastate agents achishanda nenhengo dzezanupf.
Mutauriri webato reCCC kubazi revechidiki vaSteven Sakozi Chuma vari parunare muHarare. Asi tabatawo mwoyo wechidiki muZanupf Youth League vataura ikandishaya kuti tinzwewo divi ravo pane zviri kutaurwa navaChuma zvekuti bato ravo rinogona kunge riine chekuita nekupambwa kwevanhu.
Mangwana tine inauguration yavamunangagwa yekuhwina zvine mutsindo kwavakaita. MP edu akahwina zvine mutsindo, tikaita 92 makansela akahwina uncontested. Vashaya anovakwikwidzwa nenhau yekusarongeka kweCCC. Tikaita 10 maprovincial kansela akapinda mublawayo pasina zvekugovana nekuti CCC nekusarongeka haina chayakaita. So pfungwa yedu yezvino netarisiro yedu iri pakunohwina maelections. Hakuna munhu anoabjakita kana anganzi arova munhu wapedza kuhwina election. Unoe tinenge tizviitirei? Dai kuri kunzi vagadzira nyaya dzavo idzi before election pamwe dzaiwana vanoteerera asi nepatiri yezvino pataitwa makorokoto nesadhaki yose nehivi yese nepasi rese hatinei nazvo.
Asika vamwe vari kuti musadhaka hamuna kubatanawo. Vamwe havasati vakorokotedza vamunangagwa tichitarisa kwakaita sekuZambia uye vamwe vanenge vari kuti havasi kuuya pakutoreswa mhiko kwavamunangagwa.
Tinotarisa inonzi mazoritika kana Namibia yakorokotedza, South Africa yakorokotedza, Angola yakorokotedza, Malawi yakorokotedza, Mozambique yakorokotedza, DRC yakorokotedza, Rwanda yakorokotedza. Hatingatarisirei Zambia yoga. Tinozviziva isu semutangano weZanupiefu vakatingerese hatina kumbohwina ne100%. Tinongoreva chete kuti kune vamwe vasingatotinge asi kuti tinobuda neruzhinji. Saka zvekuti kune umwe chete ari kutemwa nemusoro nekuti varongwa vari kumubvunza kuti zvatakakupa mari nhaiwe yekuti ubvise ZANUPF waitadza nei? Tinongomufananidza navane zvimwana vapa vakambozviedza vakakuti kana hatinei nazvo.
Asi tichitarisa iyo panyaya yevanhu vari kunzi vari kupambwa voitwa kafira mberi, mapurisa afanira kunge achisunga here vari kupomerwa vacho kana kuti vamuri kuti vari kureva nhema.
Aiwa, kana paina ari kupomerwa ari kuzikanwa ngapangoita anosimuka oenda kumapurisa onoripota kuti tina nhingi weda abiwa tirikufungidza kuti abiwa nanhingi, asi mubvunzo wangu uri pakuti isu takahwina sarudzo chii tingange tiri chikonzero chekuita mhirizhonga.
Mumwe wechidiki muzanu PF Youth League vataura ikandishaya vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Va Bill Richardson avo vakamboita governor wedunhu renew Mexico muAmerica vakashaya nemusi wechishanu kumba kwavo kuMassachusetts. Vainge vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa uye vanonzi vakashayikira kuhope. Vakambomirirawo America kuUnited Nations. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatenda zvikuru vaRichardson nemabasa avo vachiti aive munhu akazvipira mumabasa ose aaiita. Vanhu vemuAfrica vanodarika bhiriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion vanonzi vakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Africa iri kuita musangano wayo wekutanga wezvemamiriro ekunze kana kuti Africa Climate Summit. Musangano uyu uri kutanga mangwana kuKenya. Asi nyanzvi dzakawanda dziri kupinda musangano uyu dzinoti Africa haina kunyatsogadzirira kumatambudziko anosangana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Semuenzaniso vanoti hapana anonyatsoziva kuti chii chingaitirwe varimi kana pakaita nzara inenge yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Nokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
Muna Brenda Muzimu, anova kuAlbinism Data Dream Initiative, formerly Miss Albinism Zimbabwe Trust.
Muzvari Muzimu, pane zvirongwa here zvamuri kuita pari zvino zvamungade kuti vanhu vazive?
Okay, pari zvino tiri kuronga iyo inonzi Mr. and Miss Albinism Southern Africa. Iri kuitwa mupa 14 October 2023 kuHarare International Conference Center.
Mungatudza kuti urongwa hwamira papi pari zvino?
Urongwa pari zvino tingati tapadanho repamusoro-soro. Vanhu ndingangoti vari kugadzirira ivo vari kubva kunyika vachiva kuzoparticipata kuZimbabwe. Also takakwanisawo kuwana venue Harare International Conference Center yatakakwanisawo kusupport kwa Unit One Zimbabwe, uye tinotenda zvikuru nerubatsiro nerutsigiro rwavari kutipa nevamwe masponsors vakauya on board, like tichitaura iyo Harare International Conference Center, tichitaura Highlands Legis and Apartments, 3KTV, uyezve pamwe chete neSendwood Lodge Wedding Center.
Pane vari kuda kuzokwikwidza vangani vazvipira kana kuti vatokuudzai kuti vari kuuya?
Okay, so far pane nyika 10 dziri kuparticipata. Tine vanhu vari kuuya vanenge vari 17 kubva kunyika idzodzo, tichisanganisira kuti vasikana 10, vakomana iko zvino tingati vave 7, nekuti pane vamwe vakasiyira panzira, kusanganisira uyo aibva kuLesotho akazviuraya akadimbudzira upenyu hwake.
Aiwa, tine urombo nezvakaitika izvozvo. Saka vanenge vachida kutenga matikiti ekuuya kuzoona tsvarakadenga nevakomana ava vanoawana kupi?
matiketi vano awa wana tingati kuma offices ABA Albinism Gate Green Initiative kuna first day phone moyo panisipa Galaxy Mall totiwo kuma TV evan wakati sponsor TV Taura Wedding Center ano wani kwa o along Robson Manika uyeze vano kwa nisa kuwana pa 49 Cook Road kana kuchikuwa Harare Club Hotel ano wani kwa she kana kuti vanotibata pa namba 0 na 2.
Munadzo here nambedzi?
Hongo, vanotibata pa 0778165695, 0778165695 kana kuti 0712153880. 0712153880.
Mukatudzawo kuti sei makwikwi aya akakosha.
Ini zvinoti makwikwi aya akakosha nekuti anobatsira vanhu vanorarama neupfupi kuti vakwanise kuzvimiririra, vakwanise kubuilda their confidence, uyezve sezvatinoziva tese isu seAfrica kuti nyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, vanhu ava vatiri kurasikirwa neupenyu nevanhu vanobhilivha kuti vanounza luck kana kuti vanounza upfumi mukati neupenyu hwavo. Saka unotoona kuti zvinhu izvi zvakatikoshera kuti tinge tichiita mutambo uyu because it's a way of raising awareness and zvinotibatsira kuti vanenge vachiratidzira zvipo zvavanazvo.
Mungati zviri kutambirwa sei munyika?
Tingakoti zviri kutambirwa zvakanyanyisa and vanhu vakawanda vari kutarisira chirongwa ichi kuti tive chinenge chichibudirira. Kungoti zvako nyaya yesponsorship inyaya iri kutinetsei because ichi chinhu chihombe chinoda rubatsiro rwakanyanya, rutsigiro rukuru.
Vanoda kubatsira mungati vangabatsire nezvinhu zvakaita sei ndepapi pamuchiri kuti pari kuda kuti pagadziriswa?
Vanokwanisa kutibatsira zvatingataure isusi like maprizes munoziva kuti like for example ngatitaure nyaya yemiss Zimbabwe, ngatitaure nyaya yemiss South Africa, munoona kuti maprizes avanopiwa maprizes ane udzamu wakanyanya. Tichitaura kuti vamwe vanotohwina zvinhu zvinoita mota, vanotohwina zvinenge dzimba. Isu sewo sevanhuwo vanenge vachiita Miss Albinism Southern Africa tinenge tichitarisirawo maprizes ane rutsigo zvinongoitika kuvamwe vese and uyezve imwe support like for example tichitarisa kuti zvinhu zvinenge ana lighting, ana stage, ana kuti vanhu vachikwanise kuva chinhu chikuru, ngachisava chinhu chekuti vanhu vanonzwira chitsvitsi pamusoro pazvo because isusu tiri kutaura kuti we also deserve better standards kana tichiita mitambo yakadai.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Manyitabasa mukoma.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Mudzimu vanoshanda nesangano reAlbinism Dare to Dream. Aiwa, amawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru cheReligious Forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa
simba. Makadini kwa tereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Svondo rapera umwe mutereri akabvunza pamusoro pechirairo akatiwo mushure memashoko amufundisi anoda kunzwawo kubva kuvatereri. Naizvozvo ngatinzwei kubva kumutereri wekutanga wanhasi.
Kwazivai mukoma Tanonoka Wande.
Makadiniko uye ndiri kutaura nani?
Ini ndoitwa mukoma Brighton Muchoko kuno kuhedlands kwarusape.
Tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma Brighton.
Ndoda kutaura pamusoro pemubvunzo wakabvunzwa nemutereri nezvitenda zvine mhinduro yakapiwa namufundisi kapfumvute panhayo yechirayiro. Ndinonzwisisa ini kuti kudya chirayiro kubva pakuwambwa kwazvakaitwa kumurayiro wamozisi zvichitanga pana Exodus 12 apo waizivira iri ndo wakarayirwa namwari kuti wadye chirayiro, zvichibva zvarambidzwa kuti wanhu vasiri werudzi rwaisraeri havana kufanira kudya chirayiro ichocho. Asi zvaiva nemaconditions kuti kana ada kuti achidya anofanira kutanga apinda musungano sekuwa muisraeri kudzingiswa kuti agone kuzodya chirayiro. Saka ndinoona ndopanotorera mamwe makereke kuti hazvina kufanira kuti vasiri vekereke iyoyo vadye chirayiro. Asi ndinotenda nyasha dzatakazowanirwa pakuya kukaita Kristu Jesu kuti takaitwa rudzi rumwe chete tisingatarisi nayo madenominations kuti vanopinda chechi yakati vanopinda chechi yakati asi vese vanotenda muna Kristu vakafanira kusangana nemwiri neropa rake kuburikidza nenzira yechirayiro ichocho zvese zvaanotaura pana John 6 from verse 47 ichitsanangura kuti ani nani asingadyi mwiri wangu ani nani asingamwi ropa rangu haana sungano neni haana upenyu husingaperi saka munhu wese anotenda muna Kristu akafanira kuti adye akasununguka chirayiro paasvika chidyiwa hazvinei kuti pachechi pake here kana kuti hapasi ndoki kana zvoitwa nenzira chaiyo yaKristu ini ndinotenda hangu baba wandi ndokuwedzera kwandinako
tochienda kwamurehwa uko makadiniko mukoma Ishmael Kawenda
makadini mukoma tanonoka ndinowirirana zvikuru namufundisi Katumvute nemhinduro yavapa ichivo inova inobva mumagwaro sezvo Jesu akataura kuti itai izvi nguva dzose kudya muviri wangu nekunwa ropa rangu chii chitsidzo chekurangarira mabasa akanaka akaitwa najesu handione pane chakaipa pakuti pese pewasvika kana ukapiwawo chidyo chacho wodya hapana kana chakaipa
tinotenda mukoma Ishmael Kawenda zvino tochienda kuna amai Kumire tinzwewo rondedzero yavo
makadiko pastudio 7 vateereri vese vechirongwa ndoda kukumbirawo kutaura kuna budhawo wakaenda kuchechi yeanglican wakasvikogamuchira chirariro asi iwo asina kunge waziva kuti zvinofambiswa sei indoona sekuti hanzvadzi yangu yakakanganisa audaro kana uri muenzi kumba kwevanhu unosvoita muenzi wotanga wanzwa mitemo yepo kuti inofambiswa sei then wozoti woita zvinoitwa ipapo ipapo futi mukati mechechi imomo mune vakawanda vasingagamuchiri because pane maconditions anoita kuti vanhu vagamuchiri kana kuti vasagamuchiri zvakafanana nekuti munhu akaroora nyange dai ainge agara achitopinda chechi iyoyo asi asina kuita muchato wemuchechi imomo anotombomira kugamuchira wozoti wachata wabatanidzwa muchechi then wozotanga zvekugamuchira saka muchechi yeRoma kana muchechi yeAnglican mune vanhu vakawanda vanotosara vakagara vamwe vachinogamuchira avo cheto vanenge vaine zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kugamuchira vane zvakakwana vanoziva minamato yese vanenge vakachata ndoo vanoenda vachinogamuchira nevana vadiki vayo vasati vapinda muwanano vanotangira futi pa-12 years ndopo vanotanga kugamuchira ndokungovadzidza katikizimu woziva minamato yese nezvese zvinodiwa mitemo yecheche mitemo yamwari zvese wozotootanga kugamuchira
saka amai Kumire umwe wedu uyu akakanganisa here kutambira chirayiro kwaakaita
akatokanganisa wakatokanganisa hanzvadzi ipapo chero mufundisi pakutaura kuti hauna kukanganisa handifunga kuti ndizvozvo mufundisi because chechi ipi neipi zvayo ine mitemo yayo yakasiyana-siyana
aiwa tinotenda amai Kumire nevateereri nemashoko enyu ndichitivo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya mune chimwe zvechiro zvechitendero kana muinzwa kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanono kawande ndichiti mosara zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda zvikuru tanono kawande uye tinotenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Chicken Inn 2 Highlanders 0 Cats United 0 Black Rhinos 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarise musoro yenhau zvakare vakasarudzwa kuti vatungamire nyika musarudzo dziri kushorwa nevakawanda pasi rose vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora mhiko kuNational Sports Stadium muHarare mangwana asi mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti munyika muitwe nhaurirano nekuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka
tasuka kumagumo ichirongwa chedu anokoneka nemparo ndini wenyu Blessing Zulu ndokusi ya mina Gibbs Dube munaoze isindebele.
So we see card descend about V.